Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 9, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusorosoro reConstitutional Court ropa paramende vhiki rimwe chete kuti itarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 neZEC unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanosangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reConstitutional Court rapa dare reparamende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wakaiswa muna 2022 unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo dziri kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichishanda nechikamu 192 chemutemo wesarudzo weElectoral Act gore rapera ichitsigirwa negurukota rezvemitemo yakavandudza mutemo wesarudzo ichishandisa statutory instrument 142-144 ya 2022. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Dare iri iro rine vatongi vanomo vachitungamirirwa nemutongi Justice Elizabeth Kwaunza rabvumirana nemutungamiriri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party kana kuti NAC vaDivine Mhambi Hove, avo vakakwira kumatare vachitsutsumwa kuti dare reparamende rakatadza kuzadzikisa zvarinotarisirwa zvekuongorora kuti mutemo westatutory instrument 144 wa2022 uyo unotara mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza hausi kutyora bumbiro remutemo yenyu kaere. Izvi zvatsigirwa negweta ranga richimirira vahove vaLove More Maduku.
Tichiuya kuno complaina nenyaya yemanomination fees 20,000 for my presidential candidates, 1,000 each for every member and with a candidate a member of parliament. Tichiti isu parliament haina unge yakaita basa rayo riri pabumbe remutemo yekuti statutory instrument yega yega vanofanira kuiongorora voona kuti iri mukati mebungiro remutemo here. Saka takaona kuti parliament haina kuzviita, ndobva tamhanya kudare kuti taurai parliament haina kuzviita. Saka dare nhasi rabvumirana nesu kuti zveshuwa parliament haina kuita basa rayo.
Madhuku vati dare rati paramende inofanirwa kuongorora mutemo weSI 144 of 2022 uyu musi wa16 chikumi usati wadarika.
Ndokubva dare rati parliament ngaiite basa rayo, vaipa vhiki 1 week kubva nhasi kusvika Friday. Parliament inofanira kunge yagara pasi iite basa rayo rekuona kuti iyi nyaya yemanomination fees inoshanda here kana kuti haizi kushanda.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure memutongo uyu, vahove vati zviri pachena kuti vanhu vane hurombo munyika nekudara hakuna angakwanisa kubhadhara mari dziri kudiwa neZimbabwe Electoral Commission idzi.
Zuva ranhasi izuva guru kuzvizvarwa zveZimbabwe. Tachenurwa nedare, ndofunga mese munoziva kuti ikonomi yedu yakamira sei. Tinoziva kuti matongero enyika hafani kutengesewa. Hurumende haifani kubatwa nevane vane mari chete nekuti vanhu vazhinji vari munyika muno vanhu vanotambudzika varombo saka tikaita politics dzekuti une mari yakawanda zvakadii nyika ino ichatongwa nevane mari chete
vati chavanoda ndechekuti mari dzidzibviswe
zvino chinhu chine musoro chekuti zeki ingoita ndechekuti ibvise mutemo uwoyo uraswe todzokera pamafiza akanga ari kwekare kuti munhu wese akwanise kupinda ndo inonzi free and fair elections
vahove vanga vachinyunyuta kuti dai paramende yakatasa mutemo wakaiswa uyu vachiti vari kupokana nawo nekuda kwemari yakawandisa iri kudiwa kubva kune vachada kukwikwidza musarudzo gweta ranga rakamirira paramende vatawanda shwarara vatenda kuti ndizvo zvaitika mudare vachitiwo dare rinacharataura pamusoro pemari dzakatarwa nezekidzi
initially the applicant wanted far much more than just a declaration
asi vakauya kudare ava vanga vachidawo zvinopfuura zvavawana izvi vanga vachidawo kuti dare ritaure kuti mutemo uyu unochikora here bumbiro asi izvi hazvina kuitika
pasi pemutemo uyu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanobhadhariswa madhora ekuamerica zviuru makumi maviri $20,000 kwotiwo vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kana kuti national assembly kana masenata vachitarisirwa kubhadhara chiuru chimwe chemadhora ekuamerica $1,000 kwozotiwo vanoda kuita makanzura vachitarisirwa kubhadhara zana remadhora ekuamerica kana kuti $100 vari mune zvematongerwo enyika vanoti mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya zvinoita kuti vamwe vanoda kukwikwidza vakundikane musarudzo dza2018 dzakapesera kuitwa vaida kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vaibhadhara chiuru chimwe chete chemadhora ekuamerica kana kuti $1,000 vaidawo kuita nhengo dzeparamende vachibhadhara zana remadhora ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire munyika senzira yekuvarwisa kuti vasavhoterwe zvakare musarudzo dziriko musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo vari kuvhota kekutanga gore rino varongwa neboka reYoung Women for ED munhandare yemucheke mumasvingo vamunangagwa vati nyika dzekumadokere dziri kuda kuvadonhedza pasarudzo kubudikidza nekurwisa simba redhora remunyika zviri kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru muzvitoro
tiri vengwa nenyika dzokunze dzokumadokero saka vanenge vachida kuti iri mukatambura kumukira hurumende voisa zvemwasikadza zvavo vomuya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nezara pasinavo
vaizvi zvatsinhirwa negurukura redunhu remasvingo vaezra chatsamira
excellence nyango yavo vanogwa nekukwidza mapurize vanongoti kana kwakuuya election votanga kukwidza mapurize muzvitoro vachifunga kuti ndo zvingavawanisa vhoti vana vei vakuziva kuti muveni ndo basa rake kwose apa vanga akaregerei kumakwidza okwidza tapinda kuelection
vamunangagwa vakurudzira vechidiki vari kuvhota kekutanga kuti vaite izvi murunyararo vachiti bato ravo rakura havachadi zvemhirizhonga
vhota hakudi mhirizhonga uye hakudisiziya Zimbabwe has and prefers a mature and a peaceful constitutional democracy.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCCC amai Ellen Shiriedenga varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo navamunangagwa vachiti chiri kuuraya nyika nekukonzera kukwira kwemutengo kutadza kwebato reZANU-PF kutungamirira nekuva nemitemo yakanaka yezveupfumi hwenyika
vozvibvunza uko vari in charge of the ministry of finance ndanani vari in charge neministry neeconomy ndanani vanhu kune nyaya dzegold mafia vanhu vachida
Amai Shiredenga vati bato ravo rine zvirongwa zvavari kuita zvekugadzira sarudzo uye kutanga mangwana mugovera riri kupeta chirongwa chekudoma vachamirira sarudzo mumatunhu ose munyika
apa chekutanga tiri kugadzirira nomination court tiri kupedzisa kusarudza makandidates edu kuma province akasiyana siyana kwa kusati kwa sarudwa.
Ativo kunzeko izi, wani zimwe zirongwa zemugwazo, apo ningo zao zinge zichipinda muwanu, zaka fega ruwara rweyelo kuchakaru tsigiro mangwana nechondo. Saji gara kwebato rezanu pie nure masingo, varu beti mafenye ngo vauza vamunanga kwa kuti, varu kushikana ni zimwe ningo zebato ravo, zaka kundwa pasarudu zema primary, zirikuda kukukiza msarudu zaka zimiririra, uye vangwati giri varikuda kuita bora msango.
Kine jime jimbo zaka panana, nima constituent zaka ita sana mwede west, petina wana kutimu mwana odo msangano. Wangari central committee akazwa NCA, uno wanipana hata kutitakita independent ino kutangina kukutinira faeleki.
Vachitaura wapa msangano uyu, satikari wesangano reya Women for ED, nyika yose, musareta tenda mavetera vati, vechidiki vaungana pa msangano uyu, vafara chose kuwa na mkana kusangana ne mtungamiri wenyika, uye kutarisira kufota ke kutanga gorerino.
Tinoda kutisa uye kuti, mafesa yvota zariko paro, ata kufotera hii, muswa 23 okazi, ne kutisa no PF, musangano, uno itash no batika.
Vechidiki vezanu PF, vauya pa msangano uyu kufaku matunu maduku osema nongwe emasingo vari mumabazi ezupko nemarori vamunanga kugavapa munhu wese angari pamusangano uyu tsapo yemakilogram 10 eupfu izvo zvanzi nevanopikisa kutenga mavoti nechikafu kuri pachena. Ndakamirira Studio 7 umasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nenhumwa dzemabishop emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches idzo dziri kushanya munyika dzichisangana nemapoka akasiyana siyana ane chekuita nesarudzo. Musangano navachamisa uyu wakauya mushure mekunge nhumwa idzi dzasanganawo zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda weState House muHarare. Vachitaura mushure memusangano wavo navamunangagwa, mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAll Africa Conference of Churches uye vari mutungamiri wechikwata ichi, Archbishop Martin Blaise Nyaboho vekuBurundi, vakati vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichaita sarudzo murunyararo. Vakati rwendo rwavo muZimbabwe nderwekusimbisa kubatana nerunyararo munyika sezvo yatarisana nesarudzo idzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ukuwa vachamisa vanoti chikuru chiri kuda kunzwikwa nemabishop aya ndechekuti vanhu vakasungana here munyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Wongu takasangana nemabishop anobva muAfrica mese muno anomiririra boka remubatanidzwa wemakereke akasiyana siyana muAfrica. Ndinodaira kuti vanga vachisangana na vamunangagwa vakasanganawo nesu kuno vachida kunzwa kuti takasungana here panyaya yerunyararo rugare nokusava nebopoto mvonga mvonga nokuvavana kana kutukana kana kusotesana panyaya yemutambo watatarisana nawo.
Imiyo sebato rinopikisa zvii zvamakavapawo zvamunofunga kuti zvinokanganisa sarudzo munyika zvinofanira kugadziriswa?
Takavaudza tikati chokwadi, nyika yedu ine urwere, nyika yedu ine kutambudzika. Vanhu mumaruzevha masabhuku aoneswa nhamo chamutava nhava, masabhuku avadyiri nopisa, vanongeswa svosve nemuromo, vabviswa chiri kumeso, vaaiwa misodzi yakazara pamatama, kuri kuvhundusirwa kusvinyangwa semusuva, kunzi itai zvakati, itai zvakati, zvinoreva kuti rusununguko rwabviswa kana kuti rwashama, rwabviswa, rwakumurwa hanzu nechiremerera chokuti vanhu vanofanira kuva nekodzero dzokuvhotera pavanoda.
Tinoona kuti vemabhishop ava havasi vanhu vangange vaine masimba ane Zimbabwe Electoral Commission kana mapurisa ekuti munyika munge muchiitwa sarudzo dzakachena kana dzinoitwa murunyararo. Vanozozviita sei kuti sarudzo dzinge dzichiitwa murunyararo?
Mabhishop zvaakataura zvine simba, munamato une simba kurerutsa zvinorema. Hakuna chombo chakasimba chingakura kudarika munamato. Saka musavhunduka henyu, Mwari vanozviratidza. Simba raMwari iguru kudarika simba renyika. Uri kwatiri mukuru kudarika uri munyika. Uri kurutivi rwedu ndewe masimba ose. Saka hai, zvinonaka. Mabhishopi zvavari kuya nazvo ndodonzo chairo, ndo chombo chaicho.
Avanga vari mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare neStudio 7. Muri yemushakabvu vari gamba rehondo yerusununguko vanda vaningi stole inoti inotambira rukudzo rwegamba renyika ruri kusviswa kuna baba vavo nehurumende yeZANU PF mangwana, asi ichiti haina mufaro nemabatirwo akaitwa vasitole pavakashaya muna 2000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mwana wavasitole, Dr. Sifiso Sitole Baro, vaudza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende, uye mhuri yakagadzirira kutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana, apo vachadzika kuchipinge kunopa zviri pamutemo rwemukezo rwegamba rehondo yerusununguko nekuisa maruva paguva ravasitole.
Ndikuitwa negovernment vachiitira mhuri yekwasitole nababa sitole vakasoshaya kare. Tiri kuzviona zviri chinhu chakanaka nekuti hai pavakashaya baba sitole havana kuuya kuzotichemera. Endi yeti tinoti kana kwafiwa panochemerwa mhuri. So zviri kuita kuitwa nehurumende mangwana tiri kuzvibvuma.
Sitole Baro vati kutambira zvaitwa neZANU PF nehurumende hakurevi kuti mhuri yavo yava nhengo dzeZANU PF.
Kuuya kwavari kuita igovernment procedure, saka zvisatorwa nokuti ZANU ndonga yajoinana neZANU PF. No, hazvisizvo. Vari kungouya kuzochema. Tiri kuti after vachema then toona kuti tiri kuendera mberi neinzira. Tinotenda chaizvo kuti gavhenmendi yapedzisira yazvirangarira izvozvo kuti zvakasarira kumashure.
Vanda vaningi sto avo vakava mutungamiri wekutanga webato reZANU PF parakavambwa havana kupiwa rwemekezo rwegamba nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vakadzingwa mubato iri vachinzi vaiva mutengesi. Asi vaMunangagwa vakazobvuma gore rapera kuti vasitole raive gamba renyika, kunyange hazvo vakambopesana maonero nevamwe vatungamiriri munguva yehondo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neZANU PF hazvina chimiro nekuti yakagara yavarasa kare.
Izvo zviri kuitwa navaMunangagwa mangwana zvokundopa rwemukedzo rwegamba renyika kuna vanda vaningi sitore hazvina kutsiga, nokuti vava kutsvaga kuvhotegwa musarudzo gore rinoiri. Nokunoita zvinhu zvakadero ndiona sokuti kusatora zvakadzama kukosha kweupenyu hwavanda vaningi sitore nebasa ravakaita munyika munomu.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kanawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi, asi imwe nhengo yeboka revechidiki muZANU PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza magamba ese enyika.
Tichitarira chiitiko icho chinova chiitiko chikuru chiri kuitika mangwana kunzvimbo yeFreedom Farm. Panova pakaradzikwa gamba guru renyika ino. Vanova zvevo vakavamba bato guru rinotonga munyika ino, bato reZANU PF.
Vasitole vakaberekwa muna Chikunguru muna 1920 vakasarudzwa kutungamira bato reZANU PF raipikisa hurumende yeRhodesia muna 1963. Vakazobviswa pachigaro ichi muna 1975 vakazoumba bato ravo reZANU ndonga. Vakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vasitole vakambotiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo vakazodzoka muna 1992. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeparamende yedunhu rechipinge kune vekumusha kwavo vachimirira bato ravo reZANU ndonga. Vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuChipinge. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rehurumende yeAmerica mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi reFlorida nezuro rakapomera zviri pamutemo vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mhosva yekusabata zvakakodzera magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents pavakabuda pamuzinda weWhite House. Izvi zvaita kuti vaTrump vave mutungamiri wekutanga munhoroondo yeAmerica kupomerwa nehurumende mhosva yakakura kudaro. Mumashoko avo avakaburitsa pavhidhiyo, vaTrump vakapomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekushandisa bazi rezvemitemo pamwe nebazi rematikitivha reFBI kuvarwisa. Kupomerwa mhosva zviri pamutemo kwavaTrump uku nderimwe rematambudziko munyaya dzemitemo akatarisana navo panguva iyo vaine tarisiro yekudzoka zvakare muhofisi yemutungamiri wenyika mushure mekukundwa navaBiden musarudzo dzakaitwa muna 2020. Vamwe vagari mumatunhu madiki akawanda mudunhu remashalarend west vanoti vari kutadza kurapwa mumakiriniki emakanzuru nekuda kwekutadza kubhadhara mari yekuchengetedzwa kana yebudiriro dzemakiriniki aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo donzvo resangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO riri rekuti vanhu vose vakwanise kuwana mikana yekurapwa zvisina dambudziko, vagari ava vanoti vave kutadza kurapwa nekuda kwekuti vanenge vashayiwa mari iyo vanoti haifanirwe kuve nechekuita nekurapwa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari iyi inoshevedzwa nemazita akasiyana zvichienderana nenzvimbo. Kune dzimwe nzvimbo inobhadharwa iri mari yevanochengetedza makiriniki, asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda inenge ichinzi ndeyekuvandudza makiriniki kana kuti development fee. Amai Chenai Chirau vekwaChirau kwaZvimba, mumwe wevamwe vasiri kufara nedhora rekuAmerica ravari kubhadhara mwedzi wega wega paChirau Clinic.
Ndopinda pagedhi but ndikapinda musi wa1 kana ndikada kuzopinda musi wa10 haubhadhari, unenge ndikaresitika kusvika musi wa30, asi ukabhadhara mari yako musi wa25 kusvika musi wa30 inenge yatopera.
Amai Garane wako vanoti madzimai ari kutotadza kunotora mapiritsi ekuronga mhuri nekuda kwemari iyi.
Ndanga madhorachoro kuti auye kuno wazotora, ndopaanogara kumba kuita imwe mimba mwana akadai haana dhoro.
Sachigaro wekanzuro yeZvimba amai Getsuri Chipunza vanoti kanzuro haina mari yekubhadhara vanochengetedza makiriniki, nekudaro vakaronga kuti vagari vabhadhare mari idzi.
Iyai kuti makiriniki sai hakuna kana sende ririko kuzvipatara kwacho. Saka ivo kuti vave nagadhi ezvipatara zvinofanira kuzvionera kuti gadhi vavanomubatsira sei, nekuti kanzuro yaiti wage bill rakura tikatarisa kuclinics muno muzvibadhistrict dziri kutosvika kuma100 and something.
Mari idzi dzinonzi dziri kubhadharwawo mune mamwe matunhu makuru anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland neMidlands, semari yavanochengetedza nzvimbo dzinorapiwa. Asi mumwe mugari wekuchambara kumanyene vaKingston Ngwerume vanoti zvakanaka sezvo vana mukoti vepakiriniki yavo vainge voramba kushanda manheru vachiti vanenge vasina kuchengetedzwa. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zviri kuitika izvi mucherechedzo wekuti hurumende iri kukundikana munyaya dzezveutano zvichaita kuti vanhu vafe zvakanyanya.
Toreva kuti hurumende yatokundikana zvikuru panyaya yekumanaja health care system yedu. Tichatanga kuona madzimai achifa, madzimai akazvitakura nemhaka yekuti vanga vasakwanisi kuita afford service iyoyo yasecurity guard. Takudzokera kuna 2008 kuya wokuti uwane service of any sort paclinic kana pachipatara waitanga watobhadhara.
Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti izvi hazvifanirwe kunge zvichiitika vachiti vachaongorora nyaya yacho zvizere.
Isusu neutano nekuda kwevana hatina izvozvo zvokuti tine sekuriti inobhadharisa
mari for development. Izusu kwedu zvinhu zviri pachena, vanhu vanorapwa pachena.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zveutano dzinoti madzimai vachabata pamuviri pasina kurongeka nekuda kwekutadza kuwana mapiritsi ekuronga mhuri, uye vana vakawanda vachafa nezvirwere zvinogona kudziviriririka zvakaita semheta makumbo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidiki ave kugara muno muAmerica achiimba musambo weAfro Jazz, Claire Nyakujara. Claire achanga achiridza magitare kumhemberero dzezuva rekucherechedzwa kwechirikadzi musi wa18 Chikumi kuTexas muno muAmerica, kumabiko achanga achitungamirwa nemasangano anotire Hype, Voyage nereyoku Africa. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Tambo uyu ndewe kusimudzira ruzivo kuti tizivise vanhu kuti tine chirikadzi kumba dzinoda rubatsiro rwedu secommunity iri kuno kuUS.
Makazvitanga riini zvemagitare izvi?
Ndakatanga basa rangu rekuimba mumagitare ndine makore 19. Ndakatanga nekuimba nevaimbi vakuru ana Mateo and Friends, Domingo Lube, Ama Jens, Willem Tite and Dino Mdondo, uyezve neimwe jazz outfit yainzi The Other Four.
Vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu pakutanga vakatanga vasiri mazviri, vaisati kuda kuzvinzwa zvachose. Munoziva semwana wechisikana anoda kuteera magitare, nekufamba kwenguva vanhu vese vekumba vakatanga kuzvitambira kuti ndozvaanoda, ndozvaanogona.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Music yangu vanhu vanoitambira zvakanyanya, zvinoitawo kuti ndive neconfidence mairi. Ndinoimba nziyo dziri social dzinorati my personal experiences ne zvakanditenderedza. Ndinobata nyaya dzakawanda dzingava dzerudo, girl child abuse neupenyu in general. Kuno kuUSA chero vanhu vachitadza zvavo kunzwa zvandinoimba nekuda kwechirudzi sometimes vanotambira musango wacho. Izvi zvinondikurudzira semuimbi.
Kwamunosangana nawo ndaapi semuimbi mudiaspora?
Handigone kudaro kuti ndine machallenges makuru mudiaspora, nekuti kuno ndinotorarama nekuimba. Izvo zvinova zvakasiyana nekumusha, nekuti kumusha zvaisabatana nemiya dzemari.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana kuwebsite kwangu claire.nyakujara.com or at Claire Nyakujara pa Facebook. Kana riri basa munokwanisa kuindi isira tsamba kundinyorera email pa claire@clairenyakujara.com.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu ndinoda kuti ndinotenda nekunditsigira nerudo rwamunondipa. It means the world to me. Ndiri kushanda nesimba kuti ndikuunzire izvitsva zvinobata moyo yenyu. Sapoti yenyu ndiyo inondisimbisa.
Nasi was a Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro tumbokati chwa.
Ndinokumbira muvaridzire inonzi ndinotenda nekuti hatina kukura tega. Takati nisiko.
Manga muchinzwa kambo kanonzi ndinotenda kubva kumimbi Claire Nyakujara, uyo wamanzwawo muhurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7 ari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakangano wachirongwa chedu che Live Talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kukurukura nezvekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kusina shumo uye kuramba dhora remunyika roshaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuamerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reconstitutional court rinopa paramende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 nezek unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njande ukuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9 Nhlangula 2023 uPraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezanu PF elokupha umuyi umnumzana Ndabani ngisithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okuthiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso wezanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthetho ndaba waphezulu oweConstitutional Court unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabeZimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obeseConcord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR, umnumzana Divine Muhambi Hove, yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMadukuthi okwenzakale emthethwandaba lamhla kuyikunqoba kukaHove.
They have said that parliament is in breach of the constitution by not having done its obligation. Then they have ordered parliament.
Kungakho vethe iparlamente yenze izibopho zalo kusiyafika umhlaka 16 Nhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yozokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka 12 Nhlangula.
Umnumzana Muhambi Hove owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iparlamente ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe okuthi kube le-fees ezingange 20,000 ku-president le-1,000 kuma-parliamentarians bese zilethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangenamali labangakwanisi ukungena kwezomncintisano okungahambelani le-constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnu Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, upa umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court ngekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kamaduku kuphela. Also kusitsho ukuthi sithe yona iParliament yaseZimbabwe kusiyafika umhla ka-16 iviki ezayo. Kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudebate, then bese kusiwa khona ke lo mthetho yo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe kunomination court eyahlala mhla ka-21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
Ukuthi nxa umuntu engasuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe, Constitutional Court ibisisethula isinqumo. Imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye. Phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile, bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu ngenxa ukuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele. Ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakata yemali enjengayinale bazayithatha ngapi? Yona ikakhulu futhi foreign currency nale iyavela ngapi?
Umthethwandaba we-Concord unikeze idale lePhalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhla ka-16 kuyona le inyanga kaNhlangula ungekedluli. Phansi kwalesi sinqumo SASI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola yemelika, 20,000 United States dollars. Kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola yemelika, 1,000 US dollars. Abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola yemelika, 100 US dollars. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo leZANU-PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watsho nayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelele ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zisithi kuyini okungabe kwenze ibandla leZANU-PF lacabanga ukumkhumbula uSithole sekuleminyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thenisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANU-PF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZANU-PF bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seMasechpinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona uitinje umuntu oqondileyo. UNdabaningi kumele sinanzelele ukuthi waba ngupresident wezanu ubona umongameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele uhulumende weZimbabwe lalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kamgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza umgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. iZANU kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi ba bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Ukhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulani lezombusazwe okugcizelwe lilunga lezanupf central committee umnumzana Mabutho Moyo, yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumanyanisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibili yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama-pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalinga Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struggle for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhlaka 21 Ntulikazi. Abazali bakhe kungumnumzana Jim Sithole owesipinke lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu. Wabhubha ngomnyaka ka-2000 mhlaka 12 Mpalakazi. Wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le-National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla leZaphu. Wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwele-Melika. Kuthe ngesikhathi ibandla leZanu-PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala. Wasekhitshwa ngomnyaka ka-1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele i-27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebamsana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe olwe Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni yemucheke eMashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe uba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo okuyisa isisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Tiri vengwa nenyika dzokunze dzokubadokero saka vanenge vachida kuti imi mukatambura pomukira hurumende voisa zvimhasikadza zvavo vouya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nenzara pasi navo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile. Ngakho ke selingasafuni okodlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanquba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Ellen Shindekedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso weZANU-PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza uthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe leZANU-PF iyo ebusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende ngumuntu weZANU-PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusa abakuZANU-PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngapi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yibo abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade, ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium, konke amadiamonds ibaba in charge and ezimali eziphuma yelizweni zona lezi ibo abayi control imali zona lezi so sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngapi khona lapha iqiniso elikhona ukuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa economy yelizwe sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena umnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisisa umkhonomi welizwe sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe ikhasekwe saba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka thina njenge-CCC asingeni ndawo.
Lo ke bekungunkosikazi Ellen Shiriyebenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo le-CCC.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi kukhanya kulecala kumele athonisiswe ngalo elokuba kule ngwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli wemelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithethwandaba kanye labohlangothi lwamapholisa awo-FBI ukumhlukuluza njengoba esetshilo ukubana ufuna ukumncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka koBulawayo usiya eNkayi lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zaba sengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. Unokuthaba Dlamini usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers, kodwa abatshayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lweStudio 7 lubone ihlekana labatshayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uZulu. Iningi labatshayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngobubi simo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, heshi kube ngabe vele bayasincedisa or uma kumbe kungayenza nje bavele bagrade nje kube ligodi sivule yethu indlela egangeni sikuze ukuthi vele siyasibonela sihambe egangeni vele kuvele kufana sinye nje ngimile khona i-breakdown yokuhambiwele emagodini and iwisa ama-break pits iyabe ingasela ama-breki sifisa ukulungisela umgwaqo kube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right anje ayonke into i-right.
Ngoba
leyo imota lenxa ungahamba ngayo even 1 month iyabe isicomplaine into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umtshayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya koBulawayo ofelwe yimota emangweni weTech Mine.
Amgwaqo usebenzi vele ungamana sile kususa ungavelo mgwaqo vese sihambele eganyeni liyafana namuhla.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esijayo kuba nazo yiyona le ama-problems ezinjengabonjini
endaweni zinjengoma ekuhambeni kwaphana emgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni sechanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa ukuthi ngabe ziyaphuma lati zihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kuzima lesi njengoba la ubona imoto yami nje kwapha isibulele insimbi eziningi khona. Mina vele umgwaqo lo kusukela kubo 2002 vele ngahle ukubona surongo. Ngiqala ukusebenza vele ngahle ngawubona umuvi azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha enkayila. Lapha siyagubakala sibi.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi, umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Mina ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister kulo kuze abesele ukuthi ukontrakti wonombono ukuthi kusayide angikwazi ukuthi okwehlula ukuthi beqede 60 kilometers ana yikuyini. Yayazi into okukhuluma ngayo sibili yayazi. Asiba ndimzama nami njengominister of state ndizama ukukhulumisana lo minister wemgwaqo ukuthi sifone ukuthi kuyakwenza ukuthi ugrade la ngoba ukuthi sithi simelele ithara. Ithara iyathatha 2 or 3 ezi kuyafika ekhaya. But ngathezi ukuze khona bana nxa kuzama ukufakwa kwabana kubadala labana kuza kufakwa ithara.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Felix Mona, umqondisi wohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo, emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehelelwa lapho omongi besibhedlela senkaye babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa yingozi le ehamba nge-ambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamashumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uchiyelwe endleleni kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo we-Bait Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiya thutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembise ukulungisa ngowekaroyi equma ebhinga kusiya bamba eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Elizilaleleyo zindaba zolimi lwesiNdebele kuStudio 7 eye-Voice of America esakaza iseWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Kuwoza Friday kuliviki silomculi wengoma ze Afropop uPatrick Joel. Welcome Manyavi Mpofu. Yenake ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxwa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
Amandla. Kamathi inkondlo ngomnyamo sindayo zanethe famaza shisayo. Kamathi inkondlo ngomnyamo sindayo zanethe famaza shisayo. Ashisayo. Kamathi inkondlo ngomnyamo sindayo zanethe
Siyawamukela, welcome Manyavi Mpofu, kuhlelo akusethulele imbali yakho.
Ubhila uzalwe eGwanda esijawundeni, kuthi ngokudabuka ngidabuka le emagudini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna onkalakatha. uPila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eCalanyoni eCountry Park ecula umculo obizwa ukuthi Afro Pop.
As
the age of 9, Benshaka kakhulama solo performances e bathroom endlini bebekwazi ukuthi uPila ngangena e bathroom kaphumi ngoba yashaya 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes ekusho ukuthi umculo wami ngase ngiyususa ke lapha ngawuthatha ngahamba la enkonzweni kulapha ke umculo wami wafika wakhula wabamkhulu okunokumangalisayo ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma ngaba ingxenye yeqembu okuthiwa emaculo enjabulo lapho abazabe bencindezela nje i-album labo kungekudala.
Kakhulu ingoma zokholo ombona ufanele ukuthi azame omunye umculo we-Afropop pho wasebenza lobani Pila.
Ngahlangana lomfowethu Mthembu Sibanda uVodlozi 16 is also a music producer and an artist. Wathi isitshengise ukubana ngabulani senze ibeat and we did a song called Mawulala and we did Ulala ngoxolo lolindela eyakhe impumelelo sayenza i-EP that had 3 songs. So ngathi nje ngama features zawo I started music professionally. Namhlanje ngiya announce ukubana iphepha ndaba mhla ka 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi liyaphuma.
Yekela. 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 Yekela, yekela. 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 Yekela, yekela. Jola nabantu cabangeluba labathanda lizofosele ukuba shade nabo lingabathandi.
Umculo kaPila uyatholakala ku YouTube, Facebook, Instagram, lamanye amakhasi ye social media kunye nakuma digital platforms. Thenga phela kusasa ke ukhipha idlalade lakhe anytime chisayo elithi Pephandaba.
Pephandaba liyaphuma 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi. Ngithi mina bye bye Manguka ngithandaza uzunginikeza amehlo moya hathi qumuqe dugequqe tususele sitha igama ngupila iphepha ndaba 10 June liyaphuma asikhale ngithemba lizalithanda ngithemba lizalienjoya ialbum elikhuluma labantu. Ngiyabonga kakhulu
uPatriarch Joel welcome nami Mpofu uyaphawulela uZulu idlathe lakhe elitshaya lithisayo ngiphela uPila ebeselayo uhlelo woza woza Friday phela sonde mina nikile lonke igama lami ngenze thisa sibani
yekela 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 yekela
Ngile themba lokuba liukholisile umculo kaJoel welcome amanyasi Mpofu ngedlalade lakhe alethulayo mhlaka 10 June lilimelele iphephandaba. Linga kohlake ku live talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo. Idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama. Kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo olwe live talk lelo lakho ukuthumela imbiko ku studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela ku studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 am 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku short wave. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.